Mumwe wevatsigiri veZANU-PF ari kuti kukunda kwebata ravo kuchavandudza upenyu hwevanhu ndivachausungana savemumasvingo.
Chepiri, tine mufaro kuti muno masvingo takakwanisa kukunda maconstituents. Nangwe zvedu taitarisira kunge takahwina maconstituencies ose. Asi tinotarisa kuti mudemokrasi mune zvinhu zviviri zvinobuda, unogona kukundwa kana kuti unogona kuhwina.
Tafara mudukuti vanoti vanotarisira kuti kubudirira kweZANU-PF kuchapa vechidiki mikana yekuvhura makambani voita upenyu hwakanaka.
Tiapa kutaura chokwadi tiri kuratidza kufara chose nokuramba seZANU-PF ichitora. Expect ma young persons kuti vawanewo maopportunities ikoko, mungava muconservancy, mungava mafisheries, ingava farming, sugar cane and so forth, ma irrigations ari kuya kuya. Young persons should be considered first because they are very marginalized economically.
Asi nhengo yeTripusi inogara kuMukobha kuGweru, valafu mota vengo vanoti zviri kubuda musarudzo zvinoratidza kuti vanhu vacharamba vachitambura.
Inini handione sepane zvinochinja, nekuti since ZANU-PF ichitora haina zvayati yamboitira vanhu zvinodi zvinoratidza kuti pane change. Saka zvatiri kutongo tikangoramba tini pasi pehurumende yeZANU-PF tinotongoramba tichitongosafa, hapana chinyowani chainotunzira. Hapana need yekucelebrata because tiri kutongosafa, tiri kungorova kondinya nekusafa munyika.
Vasimba rachegava vekuchivhu vanoti vaitarisira hurumende yebato reTripusi kuti igoshandira zvinhu munyika.
Hapana chokupembenera apa, nokuti ndoona sokuti nedzimwe futi icontract ye5 years yatatosaina yekutambura. Saka zviri bheta kutombobuda mune ino nyika kana zvaramba zvakadai, nokuti life yacho iri kutigwadzwa izvozvi kuzoti dzimwe 5 years tozosvike nazvo.
Asi muzvare Beatrice Musiza wekumarondera anoti kunyange hazvo zviri kuratidza kuti TripleC inogona kuwana zvigaro zvishoma, vari kufara nezvavawana mumadhorobha uye vane tarisiro yekuti mutungamiriri wavo vane usapchamisa vachine mukana pasarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Mutungamiriri weTripleC aiwa achiri nemukana wokuhwina, nekuti mahwiniro ari kuita mapati ese atiri kuhwina ari kusiyana zvakareba neruling party. Saka aiwa kana tinawo kuhwina anoratidza kuti zviri promising, very promising kuti TripleC iri kuhwina.
Vanhu vakawanda vamirira kunzwa zvichabuda musarudzo dzemutungamiriri wenyika, vatsigiri vebato rinopikisa vachitarisira kuti mutungamiriri wavo angangobudirira, ukuwo vebato reZANU-PF vachiti mutungamiriri wavo atokunda kare. ZEC ine mazuva mashanu ekubudisa zvabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika, zvireva kuti ine kusvika musi wemuvhuro svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.